Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino yi Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 31, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanga vari gurukota rezvekurima vaParents Shiri ava vakashaya neCovid-19 nemusi wechitatu varadzikwa paNational Heroes Acre muHarare. Uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 hwakakwira kusvika pamakumi mashanu nevatatu nezuro. Pane vanhu vakawanda vasungwa pamwe nekurohwa muHarare nhasi muzuva ranga rakarongwa kuratidzirwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanga vari gurukota rezvekurima vaParents Shiri ava vakashaya neCovid-19 nemusi wechitatu varadzikwa paNational Heroes Acre muHarare. Mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vachikurudzira vana chiremba nevana mukoti kuisa zvido zvenyika pamberi nekudzokera kubasa kuitira kuti vabatsire kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 icho chapararira pasi rose. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa varumbidza mushakabvu semunhu aiva nerudo, aida runyararo, aifarira basa rake uye aizvininipisa kunyange hazvo aive gurukota rehurumende. Vati mushakabvu akarwa hondo yerusununguko zvaidadisa uye pakushaya kwake munhu ange ave kusimudzira mabasa ekurima nebazi rake rezvekurima. Vamunangagwa vati vaShiri vaida kuti vanhu vabatane kugara murunyararo pamwe nekugara zvakanaka izvo zvinove zvavakaendera kuhondo. Asi mutevedzeri munyori mubazi rezapo vamujobisa noko vati havabvumirani mashoko avamunangagwa vachiti vaShiri nevamwe vavo vakakonzera kusagadzikana kumatebelele neMidlands panguva yekukura hundi izvo zvinozivikanwa nenyika yose.
Chokwadi ndechekuti nyaya dzavo dzekugura hunde dzeviolence dzemaatrocities akaitika yese iwayaya ndiwo machief architect. And hongu ushamari kana muri mushamari muri muchida mese hangazoti mumwe wako anga akashata. But isusu sezapo sebato rezapo hatisi kufara nazvo kuti izvo akafa nyaya dzake dzisina kumbogadzirwa.
Vamunangagwa vakurudzira vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi vezveutano kuti vaise zvido zvenyika kumberi nekudzokera kumabasa kuti vabatsire kudzivirira kupararira kweCovid-19. Vati ino ndiyo nguva yekushanda zvakasimba kudzivirira Covid-19 vachiti kurega vanhu vachifa hazvina wazvinobatsira.
When the pandemic rises and the death toll rises, there are no winners, none at all. Tinopera chese kufa. I therefore urge all of us to continue to act with care to prevent the spread of the deadly pandemic.
Asi munyori mubazi remachiremba anorwira kodzero dzevanhu Dr. Nomen Matara vaudza Studio 7 kuti machiremba nevakoti vari kutoita izvi uye hurumende inofanira kuvabhadhara mari dzinoita kuti vakwanisewo kuzviriritira nemhuri dzavo. Vatiwo hurumende inofanira kuisa zvikwanisiro pamwe nehanzu dzekuzvidzivirira kubva kuCovid-19 muzvipatara zvose munyika.
Nyaya yemari inyaya yakakosha. Vanhu vangaramba vachienda kubasa kunoshandira pasina muripo. Vanhu vane mhuri dzinoda kuchengetwa, vane vana vanoda kuendeswa kuzvikoro. Kari kuti titi vanhu ngavangoenda kubasa for national interest, ivo vasina chavari kuwana. Hatione pane zvinoita sei, hatione pane zvinobudirira.
Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti hapana angada kushandira mahara ivo vamunangagwa nevamwe vavo vari pamutambara kede.
Hapana kizvinonzi national interest chokushandira mahara vamwe vachiluta $60 million, hakuna zvakadero. Kana takuita personal interest ngatisacrifise tese kubva kumusoro. Ivo ngavatange varatiraratidza nzira kuti ndo zvinoitwa national interest izvi. Voita give up zvemapeksi zvavo nekuluta kwavo, then madhokota nemanesi vachaona kuti munhu wese ari kudini, ari kusacrifisa, let's sacrifice also.
Dr. Mazurera vati kubatwa kwakaitwa vakuru vakuru muhurumende vakaita savashiri neCOVID-19 kuchasvinudza vamunangagwa nevamwe vavo kuti vagadzirise zvinhu muzvipatara.
COVID-19 chakanakira ndechekuti hachisi chirwere chevarombo, hachisi chirwere chevapfumi, chirwere chemunhu wese. Mupfumi murombo, ari mupawa neasiri mupawa. So chinoenzanisa vanhu vese.
Vashiri vange vave nemakore 65 vakapinda muchiuto pakawana nyika rusununguko muna 1980 vakakwira kusvika pachigaro chekuva mukuru wemaute muchadenga kusvika muna mbudzi 2017 apo vakazodomwa kuve gurukota rezvekurima. Mushure mekunge mauto abvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Vashiri ndivo vaive mukuru wemauto E50 Brigade ayo anopomerwa mhosva yekuuraya vanhu vanodarika zviuru 20 panguva yegukura hundi kuMidlands neMatabeleland. Mauto E50 Brigade akadzidziswa basa rawo kwemakore 2 nemauto 106 akabva kuNorth Korea uye paaive matunhu eMidlands neMatabeleland kubva muna 1983 kusvika muna 1987. Mauto E50 Brigade aishanda nebazi reNational Security iro raive pasi pavamunangagwa kubva muna 1980 kusvika muna 1988. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanosvika zviuru 3 nemakumapfumbamwe nevaviri kana kuti 3,092 vakabatwa nechirwere charura pasi rose cheCOVID-19 uye uwandu hwevanhu vafa hwakakwira kusvika pa53 kana kuti 53. Bazi iri rakazivisawo kuti uwandu hwevanhu vakanga vapora kusvika nezuro hwakanga hwuri pavanhu 224 kana kuti 924. Vanhu vanosvika 213 kana kuti 213 vakowanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru 3,091 kana kuti 3,191 vakavhenekwa kuonekwa kana vaine chirwere ichi. Dunhu reHarare ndiro riri pamusoro pauwandu hwevanhu vane chirwere ichi riine vanhu vanosvika 95 kana kuti 1,075 richiteverwa nedunhu reUlawayo iro rine vanhu 505 kana kuti 805 vakawanikwa vaine chirwere ichi kusvika pari zvino. Makambani akawanda munyika anonzi ari kumbovhara zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vashandi vaine chirwere ichi. Nemusi wechitatu kambani yemabhazi yeZupco iyo ine mvumo chete yekutakura veruzhinji munguva ino yemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu lockdown yakazivisa kuti vashandi vayo 10 vakanga vawanikwa vaine chirwere ichi. Izvo zvinonzi neimwe nyanzvi yezveutano zvinonongedza kuti vanhu vakawanda vanofamba nemabhazi eZupco zuva nezuva vanofanirwa kunge vachiteverwa kuti vaonekwe kuti havanawo here kubatira chirwere ichi kana kuti conduct tracing. Johns Hopkins University Hospital yemuno muAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni 10 nezviuru 300 kana kuti 17.3 million vabatwa nechirwere ichi pasi rose, icho chaurayiwo vanhu vanodarika zviuru 603 kana kuti 673,000 pasi rose. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti kana panga pachine vamwe vana veZimbabwe vanga vachiramba kuti chirwere cheCOVID-19 hakuna, iye zvino yave nguva yekuti vabvume kuti chirwere ichi chapinda munyika zvachose uyewo kuti vatore nzira dzekuchidzivirira nadzo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Vana veZimbabwe kana paine vamwe vanga vari kufungidzira kuti ndezvekunyepa, chirwere chiriko zvechokwadi. Zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vanofanira kuita zvese zvavanokwanisa kuti vazvidzivirire mukubata chirwere chekorona, nekuti mukuzvidzivirira ndimo mukudzivirirawo vamwe. Kana munhu achinge azvidzivirira kuchibata chirwere haachakwanisi kuchitapurirawo kune vamwe. Saka kurudziro ndeyekuti vana veZimbabwe ngatiteererei mitemo yakagadzwa yekuita kuti tikwanise kudzivirira nekurwisana nechirwere ichi.
Takanzwawo kambani inotakura veruzhinji yemabhazi yeZupco ichizivisa kuti vamwe vashandi vayo vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19. Zvinosiya papi veruzhinji vanofamba nemabhazi? Tichiona kuti kambani iyo ndiyo yoga ine mvumo yekutakura veruzhinji.
Zvekuzi mabhazi emazupko ndiwo ega anotenderwa pamutemo kutakura vanhu. Ndingangoti hurumende ipapo vanenge vari kutadza kufunga. Nekuti nekuda kwekuti mabhazi aya agara hatokwani vanhu vanenge vaida kufamba kuti vaende kumabasa nei zvinenge zvaakuzonetsa zvekuti social distancing iitwe. Ndofunga hurumende yaifanira kuregedza matransport dzakasiyana siyana dzichishanda, asi pavane kurudziro yekuti mukufamba umu kana paine zvinoitwa kuti motikari kana anga makombi nayo mabhazi mogezwa zvakanaka vachishandisa mishonga inouraya utachiona vanhu vachigara vakapesana zvesocial distancing. Ndizvo zvakakosha zvinoita kuti tirisana nechirwere. Zvekuzoti mabhazi tirikuona vanhu vari kutsikinyikidzirana mabhazi, mabhazi acho mashoma, vamwe vanozvifamba netsoka manheru vaakumhanyira kuenda kudzimba, kuisa upenyu hwevanhu munjodzi. Saka izvozvo hurumende inofanira kuti iongorore zvakare kuti pangaitwe sei.
Ko, panyaya yecontact tracing muri kugutsikana here nezviri kuitika? Tichiona kuti uhwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere vari kuwanda.
Tinofanira kunge tichideredza kupararira kwechirwere, asi zvatiri kuona ndezvekuti hasiri izvo zviri kuitika. Ndingangoti hangu manhamba evanhu vari kuteswa anga atiwedzerei zvichiratidzawo nevanhu vari kubatwa nechirwere, kuratidza kuti hurumende yatiwedzere kutesta vanhu, asi haisati yanyatsosvika chaipo kunyanyanyanya panyaya dzecontact tracing. Nekuti vanhu vese vatiri kuona vazhinji vasina kuva vakamboshanya, vanhu vaakungotapurirana chirwere mumaruo. Contact tracing inofanira kuti ingatsokuvandudzwa iitwe nemazvo. Ndiko bedzi danho rinoita kuti tikwanise kurwisana nechirwere ichi. Asi zvakakoshawo kuti ruzhinji rweZimbabwe runzwisise kuti zvinhu zvakafanana nekugeza maoko nesipo, kupfeka mamaski zvinobatsirawo kuita kuti chirwere chisarambe chichitekeshera.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunhare kuBritain neStudio 7. Pane vanhu vakawanda vasungwa pamwe nekurohwa muHarare nhasi muzuva ranga rakarongwa kuratidzirwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement, ukuwo vanga vari mudzimba vachiti varohwa nemapurisa nemauto. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa nemauto vanga akapakatira zvombo afuma akavhara nzira dzose dzinopinda pakati peguta dzinobva mumisha yose inogara veruzhinji, uye vamwe vavo vanga vazere muguta. Nekuda kweizvi, vanhu vazhinji vanga vachida kupinda mudhorobha. Vanoti vatadza kupinda mudhorobha, zvaita kuti pakati pedhorobha paswere pakazara mauto nemapurisa chete, uye zvitoro zvose zvanga zvakavharwa. Mapurisa asunga vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana dzinogara veruzhinji, uye vamwe vasungwa vanosanganisira mutauriri weMDC Alliance, Advocate Fadzai Mahere, nemunyori wemabhuku ane mukurumbira Tsitsidanga Rembwa, mushure mekuedza kuda kuratidzira. Vamwe vasungwa mumiriri weHarare West Mparamende, muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova, avo vanoti vakambopambwa muna Chivabvu. Vatatu ava vasungwa pamwe negweta ravo vaObey Shava, apo vanga vachienda kukamba yemapurisa vachida kunozivisa mapurisa kuti vari kutevedzera zvakatarwa nedare kuitira kuti vatonge vachibva kudzimba dzavo. Mutauriri weboka revechidiki muMDC Alliance Steven Chuma vashora kusungwa kwaitwa vanhu ava, uye vati zvaitwa nehurumende yavamunangagwa izvi ndizvo zvavanga vakatarisira.
Tafara zvikurusa nenyaya yekuti hurumende yavamunangagwa yaita chinonzi pachirungu onigo, vabetseredza kuti zvatanga takatarisira isusu kuti paitike total shutdown zvive zvibudirira. Saka naizvozvo tichaenda mberi tichiratidzira kusvika zvichemo zvedu zvanzwikwa. Hatigoni kurarama munyika ine uori hwakadai hwekuti mhuri yavamunangagwa chete ndiyo inoguta veruzhinji vachitambudzika.
Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati havasati vave nouwandu hwevanhu vasungwa muHarare pamwe nemunyika yose, vachiti vachiri kubatanidza mashoko ari kubva kukamba dzemapurisa dzakasiyana siyana. Vamwewo vanogara mumisha yakaita seGlenora neHighfields vakaita savatadiwa Mandudzo, avo vane makore gumi nemasere, vanoti vapindirwa mudzimba dzavo nemasoja vakazvindikitwa.
Ndapindura nemasoja ndairara vatanga vachirova munangara munhu vanga vachirova kumadhora angu vakumadhora angu darva vari pedzisa nemakumbo avo vatapukanyika dho wezimatiyarisa dhoka toa nemapuranga toa neprufu yekuti ndarohwa nemasoja vanotorova ngara vanotorera mari yangu imo zvozoitika izvozvo vanotova nespiringi yanga iri mbuma CBS spiringi Awandi tuwazinye, asuronye, ayanjibansu waruwe ndo waruwe.
Itiva wa manduzo, ama inyaradzai manduzo, vati wawe kuchikira chirwere che COVID-19 ne upenyu wavo panguva imwe chete, sezo wachiti havasisina kuchengetezeka munyika yechipikirwa.
Saka vakutoita kunge vakutoita zvechitsotsi havachaita zvekutichengetedza takutovatya pane kuti tivati tovimba navo kuti vanhu vakatichengetedza dzatiwo mhandu dzedu bhozi vakutotipindira mudzimba vachitiharasa saka tizototizirawo kupi semaresidensi.
Mumwe wasina kuda kudomwa nezita anogara mucherima mumusha weHighfields anoti vaswera vachiita wekiti negonzo nemapurisa nemasoja vachitsvaga chingavararamisa.
Zvangofanana sanhasi opana pana vatogara mukatasa ndiritori muchinjomari asinda ndiri kapeni nyekuti pressure zvekuita because makastoma mashomo saka nhasi otangouya panapa tobva tangoona kuti panapa ndipo panoti wandei wani tobva tatouya nemari dzedu takutochinjwa vanenge vachipfuura nenge vachipfuura nenge vachibuda mudzimba.
Mumwe wavanga vari pamberi peurongwa hwekuratidzira kwanga kuchida kuitwa nhasi uye vari mutungamiriri weboka reta Jamuka vapromisi mukwananzi vati vacharamba vakavesera hurumende moto kudzamara nyaya yehuori hwavanoti huri munyika yagadziriswa.
Vanhu vari kunyunyuta kuti nyika ino yanyanya huori, vakuru vakuru venyika varongomora muchi wenyika vachidya voga vachinyima ruzhinji rweZimbabwe. Saka vanhu vataiwa zvakwana, taneta, toda kuti zvimire zvehuori. Nyika ifambe zvakanaka, zvinhu zvese zviitwe pajikerere, upfumi hwenyika hugoshandiswa nemunhu wese ruzhinji rweZimbabwe. Vakuru venyika vakasateerera ticharamba takadzvanya tichiratidzira kusvikira vateerera.
Hurumende yava Munangagwa yakagara yabuda pachena kuti yakanga isiri kuzobvumira kuti kuratidzira kuenderere mberi ichiti izvo zvaizopinza upenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika kusanganisira mumwe wemauto akabatsira mukubviswa kwavarobert Mugabe pachigaro muna 2017 vaperence Shiri avo vavigwa nhasi kuHeroes Acre.
Guchari Bulawayo, vanhu vakawanda vagara kudzimba dzavo uye mudhorobha nekune dzimwe nzvimbo dzinogara veruzhinji kwanga kukakazara mapurisa nemasoja anga achiona zviri kuitika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo zvitoro zvikuru, mabhangi nemamwe mabhizinesi ange avhura mangwanani sezvaanochiita mazuva ose, pazosvika nguva dzaone masikati mabhangi nemabhizinesi ange avhara. Mumwe mugari wechikuru uyo angozvidoma nezita rekuti Amai Chuma ati zvisinei nemaroadblock ange ari mumigwagwa yakasiyana-siyana ange akwanisa kuuya kubhangi kuti azotora mari asi ataurirwa kuti izvi zvange zvisingakwanisike sezvo vashandi vakawanda vepabhangi iri vange vasina kuuya kubasa.
Tauya kubhengi, so kubhengi mastafu hasati amo takangomira, takanzwa kunzi kana stafu yamo tichakudaidzai tichida tivhure kana kuti tichavhura hatisati takusiya.
Nzvimbo dzakawanda dzemudhorobha dzinosiya nevanhu vazhinji zuva nezuva kusanganisira pamusika wemuna 5th Street nepanomirirwa mabhazi paCity Hall kwange kusina vanhu kunze kwemapurisa nemasoja. Studio 7 yashanyirawo dzimwe nzvimbo dzinogara veruzhinji kusanganisira Barber Fields enTumbane, Luveve neNgulumane uko kwange kunewo mapurisa nemasoja anga achichengetedza runyararo uye vanhu vakawanda vange vasingaite zvekufamba-famba mumigwagwa sezvinowanzoitika. Hapana mashoko atanzwa ekusungwa, kushungurudzwa kana kurohwa kwevanhu nemapurisa nevechiuto muBulawayo. Asi kune vanhu vakawanda vari kunzi vari kutsvagwa nemapurisa kusanganisira hama yemutori wenhau Mududuzi Matutu. Asi mukuru weMedia Institute of Southern Africa, Misa Zimbabwe, vatavani moyo, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo ratumira magweta kuti abatsire hama dzaMatutu.
Tatumira gweta redu vamwe vanhuvezitole kuti vaende kundoisa mapepa kumatarezi mhosva kuti aedze kutipawo gwara kuti mapurisa angakwanisa kutipa sei mutsukuru wava Mududuzi akatorwa. Pane vose vakatorwa vari vatatu, wana asi kuzikamwa kuti aripi, iye umwe chete ndoatoda kuti mapurisa abude pachena kuti akaendepi.
Vevanotengesa pamusika weSixile Shopping Center muNgulumane, Amai James Nyemba vati vange vauya pabasa pavo semazuva ose asi bhizinesi ravo harina kufamba zvakanaka sezvo pasina vanhu vakawanda vange vachiuya kuzotenga.
Business nhasi riri low nokuti vanhu havasi kufamba vari mudzimba, vanongofamba pichana pichana. Vamwe amushuwa vangonzwawo kuti kwanzi kune lockdown, uda mwana kuzvinatsonzwisa kuti zvanzi aende kumabasa makasununguka, so hatisi kunya sosati tingali chabata vanhu chii isusu kusatya kwacho kwataita tasunzwa zvokuruzire kunzi indai kumabasa kwenyu makasununguka as usual ma demonstrations hakuna kuchange kune security ndokusaka tata chivi ndichokuuya
mumwe womugari muzvare Sharon Timbe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vakawanda vagara kumba vasina kubuda vachiratidzira zvaitika izvi zvinobatsirawo kuratidza kusafara kweveruzhinji nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika.
Whether people are in the streets kana kuti vanhu vako kumademo panze apo, it was a success because message yasvika kune the relevant authorities kuti people are tired, people are just sick and tired of system yekuluta yanetsa iyi. And kwandiri inini chaita kuti ndisabuda kuti ndiende kudemo, obviously it's safety yeupenyu hwangu, my family, yeah, that fear of victimization. Safety comes first.
Taiwe paitwa kurudziro yekuti pazuva ranhasi vanhu vose munyika varatidzire senzira yekuratidza kusafara kwavo nenyaya yehuori uye kusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika. Mumwe murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume pamwe nemutapi wenhau Hope Uchimono vari mutirongo mushure mekusungwa vachinzi vari kukurudzira vanhu kuita zvemhirizhonga. Nyaya yechikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso ichanzwikwa nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Botswana yavhara zvakare guta rayo guru reGaborone kwemasvondo maviri kutanga nhasi ichibva yavhara zvikoro zvose pamwe nekumisa vanhu kufamba-famba zvichitevera kukwira zvakare zvakapetwa kaviri kwehuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Botswana yava nevanhu mazana masere nevana vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vafa vari vaviri. Mumwe wevashamarari vane mukurumbira muAmerica asi asinganyatsozivikanwe kumusha kwake, Willis Conover, uyo aive nechirongwa chinonzi VOA Jazz Hour, aive mushamarari ane mukurumbira munyika dzinosanganisira Poland neRussia nguva yainetsana nyika dzemueastern Europe kuburikidza nekutyishidzirana kushandisa manyepo pamwe nekuita zvimwe zvinhu asi pasina kuridzirana futi. Conover akashaya muna 1996 asi akasiya nhoroondo ine remekedzwa zvikuru. Vanorarama nekutenga zvinhu vachizozvitengesera veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vazive zvinhu zvinonyanyodiwa nevanhu munguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana pechirwere cheCOVID-19 kuitira kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo sezvo vasiri kubvumidzwa kupinda mukati meguta kuti vanotengesa zvinhu zvavo. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Panguva iyo vanhu vakawanda vari kuchemera kubvumidzwa kupinda mumaguta kuitira kuti vanotengesa zvinhu zvavo. Vamwe vavo vari kuronga mazano ekuva neruzivo rwezvinhu zvinofarirwa zvakanyanya nevanhu munzvimbo dzavanogara. Mumwe wevanhu ndiva Jacob Zenda vekuNational Kumbare, avo vanoti zviri kuvafambira zvikuru zvekutengesa tumabhodhoro tudiki twokuisira munyu, uyewo vanofamba vachitengesa vari mumbare makare.
Tinotengesa masalt shaker, zvinhu zvakashoreka pakuzviona kana pakuzvitarisa, asi zvinovaraidza. Zvichivaraidza kudaro vanhu vanobva vazvifarira. Kunyange vandinotengesera vanosvika vachibvunza mapraise kana kubvunza mutengo, vanenge vachibvunza kuti ndizvo ndezvemari nemari. Ndovatsanangurira, ndavatsanangurira saizvozvo vanhu vangoti zvinhu zvakachipa.
Vazenda, avo vane makore makumi maviri nemanomwe ekuberekwa, vanoti vanogona kuwana mari inopfuura chiuru chemadhora emaRTGS pazuva rega rega, zvokuti mukupera kwemwedzi vanogona kunge vaunganidza mari inodarika zviuru makumi matatu zvemadhora emaRTGS.
Saka zvanenge usingabire munhu iye munhu paanouya achikubvunza zvaanenge achikubvunza mapraizi anenge uchitengesa, unogona kutaura praizi yepamusoro kana yepazasi zvichienderana nemunhu wacho waanenge akatarisana naye.
Vazenda vanoti mari yavanowana iyi vanoshandisa mukuchengeta mhuri yavo pamwe nekutenga zvinhu zvinokosha mumba mavo. mumwe murairidzi pane chimwe chikoro muHarare, amai Sylvia Mwenje, vanoti vanohodha madora akawanda kumbare voaisa mumapakiti madiki anokwanisa kutengwa nemunhu wese. Amai ava vanoti munhu wese anobudirira kana akashandisa njere nemaoko ake. Vanoti Maria vanowana iyi inobatsira zvikuru pamusoro peMaria vanotambiriswa semurairidzi.
Ndakaona kuti usai huri kunetsa zvikuru, kwava kudhura vanhu vari mudzimba. Ndobva ndaonawo mukana wekuti kumbare kunowanikwa madura. Saka ndinohodha madura ndichipekawo kuti munhu wese anenge ane mari yake muhomwe ave anokwanisa kutengawo achidyawo nemhuri yake mumba. Zvokuti vanhu vakawanda vari kumafarira nekuti nyama yava kudhura.
Amai Mwenje, avo vane makore makumi mana nemana, vanoti munguva ino yezvirwere zvakawanda munhu wese ari kushuvira kudya zvine utano.
Iko zvino vanhu vanoda kudya kune utano kwakaita semacarrots, asi ukatarisa munana Pick n Pay, munana OK, macarrots, magreen beans, magreen pepper zvava kudhura. Saka ndakaona urumwe mukana iwoyo kuti ndinoinda ndonotora kuvarimi kumbare. Ndatora kuvarimi ndouyawo ndopeka zviri affordable. Vanhu vanotoya vachitotenga zvokuti pazuvawo ndogona kutengesa 20-25 mapaketi.
Amai Mwenje vanoti vanokoshesa utsanana sezviri kukurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano zvekuona kuti maoko agara akachena pamwe nekuchenesa nzvimbo yavanotengesera. Vanoti vose vanobata mapakiti anenge aine zvinhu zvavari kutengesa anototanga ashandisa masanitizer kugeza maoko.
Ndinotofamba nesanitizer yangu. Vanenge vachida kusarudzawo vaya zvandinichitengesa kuti munoda kubata paketi remadora, munoda kubata paketi remacarrots, ndinototanga ndasanitizer.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanhu vanorarama nekutengesa mumigwagwa nepamusana pekushaya mabasa muZimbabwe vava kudarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana, vazhinji vavo vari vanhukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Munhau dzemitambo, mutambi wemuZimbabwe ari kunwisa zvibodzwa pamadiro kuFrance Tino Kadewere ari kutariswa kubatsira chikwata chake cheLyon kuti chitore mukombe weFrench League Cup apo chiri kusangana nePSG nhasi manheru. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kana akasarudzwa kutamba mutambo uyu uri kupa Kadewere mukana wekuratidza unyanzvi hwake apo ari kugumana mapendekete nevakomana vane mukurumbira munhabvu pasi rese vakaita saNeymar wekuBrazil naAngel Di Maria wekuArgentina, avo vanotambira PSG. Oyo ndiwo zvekare unenge uri mutambo mukurusa wakadevere kubvira atanga kutamba nhabvu yepamusoro kutanga neHarare City achienda kuLe Havre kuFrance adarika nekuDuju Gardens kuSweden. Mucheveri wemutambo wenhabvu Valoid Tapera vanoti vari kutarisira kuti Kadewere achadadisa nekukanda zvibodzwa kana chibodzwa kana apiwa mukana wekupinda munhandare.
Haizo tarisira kuti anogoesa oti mufana ari kutamba ari kudadisa ari kusimudzira nyika zvakanaka kuti anogona kugoesa kana wane kasi anenge agoesa.
Neymar ndiye achange achitungamira kutsvagira PSG zvibodzwa sezvo Kylian Mbappe asipo mushure mekukuvara apo PSG yakasangana ne Saint Etienne mune imwe finali. Mumwe mucheveri wenhabvu muZimbabwe vaMalvin Munyoro vanoti Kadewere akakwanisa kuzvibata anokwanisa kusvika pana Neymar.
Uyo uya anogona bhora ende akaramba ane chinangwa kaka akaisa effort anogona kusvika. Ana Neymar vayaka tinokadero kumberi anogona kufurira.
Lyon iri kuda zvakanyanya kutora mukombe uyu mushure mekutatarika mumitambo yeleague iyo yakapedza iri pachinhano chechisere. Final iyi yaifanira kuve yakatambwa musi wa 4 kubvumbi asi ikamiswa nemhaka yechirwere cheCOVID-19 icho charova pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Sezvongo yedu yapera, regaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanga vari gurukota rezvekurima vaperenzi shiri avakashaya neCOVID-19 nemusi wechitatu varadzikwa paNational Heroes Acre muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 31 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje likhuphukela yakunkulungwane ezedlula ezintathu 3092 inani lasebetholakale belegcikwane leCOVID-19 eZimbabwe. Abezomvikela namhlanje bebenqabela abantu ukungena enzikini yamadolobho wonke elizweni. Wayengumphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Siri obhubhe ngolwesithathu ubekiwe namhla emathuneni eHeroes Acre eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu abedlula amakhulu amabili abatholakale beleCOVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo bakhuphule inani leli laya kunkulungwane ezedlula ezintathu 3092. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye 924. Libulele abangamachumi amahlanu lantathu 53. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,899. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisishiyagalolunye 999,807 labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lathoba mune munye 19,328, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasikhombisa 17,543,881, kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 677,980, kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Ukutshengisela obokuhlelelwe ukuba khona lamhlanje kuguquke kwaba yikutshengisela kokuhlala emakhaya ngemva kokwethuselwa ngamapholisa labebutho kwabantu. Amabhizimusi amaningi abevaliwe lokuthengiselana bekwehlile kakhulu koBulawayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lamhlanje izitalada zakoBulawayo bezitshaya umoya kungela muntu ohambayo, kukanti le malokitshini uZulu bezivalele ezindlini besesaba ukuhambela phandle. Abezomvikela yibo bodwa abakade bebonakala besemigwaqweni bevimba wonke odlulayo laloba ulencwadi evumela ukuhamba. Umnumzana Kelvin Maphosa oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi wesabe ukuwelwa ingozi kungakho ehlezi endlini.
Mina into engenze ukuthi ngahlala endlini kubana hey ngiyesaba ukuthi ukuhlukunyezwa amapholisa lamasosha la emgwaqweni ngoba sungatshaywa ufe. So hayi mina ngithenge ngangcono ngisihlale namhla endlini ngisijwene labantu abami.
Umnumzana Makheli Thamsanqandiweni umkhokheli weMahlabezulu Movement lamaNdebele kaMzilikazi Pressure Group uthi abantu bengavumi ukusetshenziswa.
Indaba yedemo xa isenzakala kakube yikuthi idemo yenziwa yisimo sokuthi abantu babonise ukukubi, kakungabi ngenxa yokuthi kumele sisanitize iZANU-PF.
Unkosikazi Linda Ndebele oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi uhulumende wenelisile ukuncindezela uZulu ukuba ayetshengisela lamuhla.
Uhlupho olukhona ukuthi lapha eZimbabwe singabantu abalokwesaba kakhulu. So hayi, okwalamhlanje idemo isaphumelelanga kodwa injongo kahulumende ukuthi khona ancindezele idemo leyi ibe stairway eyakhe injongo kahulumende ifezekile.
Umnumzana Effort Ncube unobhala weNational Consumer Rights Association inakora uthi abantu kabangakhali ngemali abangabe beyilahlekelwe lamhlanje ngoba amabhizimusi evalile kodwa kabalwise inkohlakalo eyenziwa nguhulumende.
Ukulahlekelwa okukhulu elizweni kayisikho lokho. Ukulahlekelwa okukhulu yi-corruption, inkohlakalo ekhona le efanele ilwiswe kuso sonke isikhathi. Abantu balahlekelwa zimali eziningi ezitshontshwa ngabasebenzela uhulumende. I-corruption yiyo ekhosta ilizwe kakhulu okwedlula le mali namhlanje engabe ilahlekile ngokungavulwa kwezitolo lezidlala iziyana kumbe amabhizinisi lalawana.
Kuleyinye ingxenye kaZulu ebona ukutshengisela kungayisiyo indlela yokulungisa umumo welizwe. Omunye wabo isakhamuzi senkulumane umnumzana Donald Gabaza othi kufanele inkokheli zamabandla ehlukeneyo zihlangane ndawonye zilungise uhlupho olukhona elizweni.
Indaba yama-demonstrations especially ngalesi sikhathi sikiso angiboni kuyikuthi into engancedisa ukuthi sixazulule inkinga ezikhona ezomnotho. Abakhokheli bethu kuma-different political parties kumele behlangane bexoxisane ukuze sibonise indlela esingaqhubeka ngayo phambili sixazulule inkinga ezikhona. Kunje ngendaba ye-coronavirus ama-cases ayayelokhu ekhwela njalo ama-health systems ethu awaqinanga kangaka ukuthi engamelana lamanye ama-cases amakhulu angavela ngenxa yema-demonstrations ngoba abantu basabe beminyene.
Unobhala kugatsha lukahulumende kwezokukhitshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Twitter esithi ukutshengisela ebokuqoqwe lamhlanje akuphumelelanga ngoba endaweni ezehlukeneyo zelizwe bekulokuthula. Uthe njalo kwezinye indawo bekubonakala amapholisa angahlomanga ebhodabhoda elondoloza ukuthula kodwa ezitolo ezimbalwa zivalile. Imele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje abaqoqi bomkhankaso we 31st July movement yokutshengisela ukukhonona ngenkohlakalo kuhulumende bathi kuphumelele okwamagama nxa kukhangelwa ukwenza kwabezomvikela emadolobheni ilizwe lonke lapho abakade bevimba uzulu ukuba engene emadolobheni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abezomvikela bebenyakazela phakathi kwedolobha leHarare kanye lemizini ehlala abaningi bekhuthaza labo abakade becatshangelwa ukuba bayazulazula nje ukuba babuyele emakhaya. Omunye wabakade beqoqa uhlelo lwalamhla umnumzana Charles Nyoni uthi luphumelele okwamagama.
Into engifuna ukuyichaza lapha ngeyokuthi kwakumelanga sicabange umcabango wokuthi idemo njengabantu abangena emgwaqweni begijima betshaywa bebotshwa. Khonokho okwenzakeleyo kokuthi kuthiwa kule demo abantu bahlala ezindlini amapholisa agcwala emgwaqweni namasosha nempopo agcwala emgwaqweni khona lakho kutshengisa ukuthi idemo yethu iphumelele ngoba namuhla akuzange kube nebhizinisi elenzakaleyo njalo akuzange kube nje ngitshela into nje eyenzakalayo edrobheni.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abakwenzileyo kubophabantu behluthuna abantu ezindlini, konke lokhu kumhlophe ukuthi i-demonstration le iphumelele.
Unkosikazi Nokuzola Chili wasemzini weMfakose uthi okungasacaciyo yikuba ukwenza kwabezomvikela laba kungaba yibo abenze uphumelele lomkhosi walamhla loba hatshi.
Akula activity eningi so kungasacaciyo ukuthi angabe abaqhukuzela ukuthi abantu behlale ezindlini kube yi-silent demonstration or what akukhanyi kuhle.
Kodwa uhulumende uthi awuzange uphumelele umkhosi walamhla njengalokho obekukhangelelwe ukwenzakala njengoba abakuzibileyo bengazange baphatheke. Umabhalane wogatsha lwezemibiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokukhulumisana yebulenjini be-Twitter ukuthi okwenzakeleyo kuyajabulisa ngoba uZulu ekhethe ukuzilondoloza kugciwane le-COVID-19 wazihlalela emakhaya endaweni yokuzibeka engozini yokulithola. Lanxa bekuthule endaweni eziningi amapholisa abophe abambalwa ababalisa isikhulumeli se-MDC Alliance u-Advocate Fadzai Mahere lequla lakhe abekade betshengisela ngokuthula bephethe amabhakana akade le mibiko esola imisebenzi yenkohlakalo elizweni. Umlobi lomdlalo wemidlalo kamabonakude olodumo unkosikazi Tsitsi Dangaremba ubotshiwe laye ngoba ephatheke kulokhu kutshengisela ngokuthula lapho abonakale ehamba labanye bakhe bephethe amabhakana abesola ukwenza kwahulumende kanye lenkohlakalo. Kuthi abesifazane abathathu okuyinkokheli yabatsha ebandleni le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, onkosazana Joanna Mabombe, Cecilia Chimbiri loTsitsi Marowa babotshiwe bevela emthethwandaba kamantshi lamhlanje. Abathathu laba bebekhatshwe ngamagqwetha abo, umnumzana Obey Shaba lo-advocate Thabani Mpofu, lapho besiyazibika emapholiseni phansi kweziqondiso zabo zebheyili. Intatheli zindaba uMduduzi Mathuthu weZim Live ulandwe emzini wakhe izolo ngendlela efana laleyo eyasetshenziswa kulandwa enye njalo elokhu isavalelwe uHopewell Chingono. UMathuthu wetheswa umlandu wokutshotshozela lokhu kutshengisela kanye lokusebenzisana labafuna ukugenqula umbuso. Uhulumende athi wakhethwa ngokusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abezomvikela bavimbele izakhamizi zeGwanda ukungena enzikini yedolobho lamhlanje, okudale ukuthi iningi lihlale emakhaya. Lanxa ezinye izitolo bezivuliwe, bekungela kuphithizela ngoba abantu bekhethe ukuzihlalela ezindlini. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amapholisa labebutho bebevimbe imigwaqo yonke engena edolobheni leGwanda, kuthi labo abakade begada amabhasi kaZupco labo babeyehliswa kumele bakhiphe ubufakazi obuqinileyo bokufuna ukungena phakathi kwedolobho. Abezomvikela bebebhodabhoda njalo phakathi kwedolobho nemalokishini ngenyawo langezimota besiduzule ehlala ezindlini. Umnumzana Ndaniso Mpande ngomunye ohlala phakathi kwedolobho leGwanda njalo udumumo ubungafanile ensukwini lamhlanje.
Akula bantu abahambayo, umuntu nje umbona gqo, lezi mota uzibona gqo, ngitsho lamabhizinisi amaningi avaliwe, abantu abasebenzi lamhla bazihlalele ezindlini, hhayi kuthule sibili kutshaya umoya.
Osakhulayo umnumzana Great Mpiri olilunga lebandla eliphikisayo le-MDC Alliance uthi okwenziwa ngabezomvikela yikwebhula amalungelo oluntu akusisekelo sombuso.
Njengebandla sinanzelela ukuthi isekelo sombuso asilandelwa, njalo amalungelo ethu awahlonitshwa. Sithi hayi, thina asivumelani lento enjalo, abantu kuze benze amalungelo abo njengabantu maZimbabweni. Lokhu esesikubonayo siyahlukumezwa, siyakhahlamezwa.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo webandla leZanu PF uthi ukuthula kube khona lamhlanje uveza obala ukuthi uhulumende obusayo ukhethwe ngabantu.
Abantu bakhathele ukuthi babe betshelwa ukuthi ngenani ezidilidini kungela nto abazayenza. Bakwazi bona ukuthi uhulumende ungena ngoba evotelwe. Isikhathi sama-elections sikhona, uma kufanele ukuthi uhulumende abantu bamkhiphe, ukhitshwa ama-elections. Ayikhona lokho kuzwa ukuthi abantu ngenani ezitaladeni, ayisikho.
Umkhokheli webandla eliphikisayo le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarevume lentatheli zindaba uHopewell Chingono babotshwa besetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza uZulu ukuthi angene ezitaladeni etshengisela lamhlanje esola umbuso weZANU-PF abaduse ubulele ilizwe ngenkohlakalo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ngu-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakale endaweni ezithiyeneyo ngokutshengisela obekuqoqwe namhlanje. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iningi lazo kungamalunga awe-MDC Alliance, zitshengisele lamhlanje emahofisini ommeli weZimbabwe ePretoria lase-consulate eCape Town City. Uhulumende weZANU-PF akehle esihlalweni ngoba isehlulekile. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lezi zizalwane zeZimbabwe esifike emaofisini ommeli weZimbabwe ePretoria zisidlamalahle zisithi iZANU-PF ayiphume iphele embusweni ngoba isiguqise ilizwe ngamadolo. Akuthathanga sikhathi umbuthano wabeZimbabwe laba ungakachithizwa ngamapholisa ngenxa kwesabela ingozi yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus kwazise kutshengisela abakwenze bengelamvumo. Kodwa umgcinihlalo we-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thustin Ndlovu uthi ngokufika kwabo lapho umlayezo wabo uhle wacaca kuhulumende weZANU-PF.
zikhala ngakuthi kona eZimbabwe sifuna ukuthi i-corruption iphele, sivunyelwe ukuthi sikhethe abantu esiwafunayo bazosikhokhela, ngoba khona uma isikhokhelwa ngabantu esingabathandi abakhohlakele. Sifuna ukuthi kube nama-reforms ukwenzela ukuthi abantu babe nelungelo lokukhetha uhulumeni abawuthandayo.
AbeZimbabwe abahlala eCape Town labo iningi labo obengamalunga e-MDC Alliance baye bayabuthana e-consulate eCape Town. Umhlangano wabo wachithwa ngamapholisa sekwedlule ihola betshengisela. Omunye wabebetshengisela ePretoria umnumzana Bukhosi Sibanda uthi manje sekuyisikhathi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akuzwisise ukuthi wayesitshoni ma wayethi izwi labantu izwi likaNkulunkulu.
Siyanicela abantu bezanu, wasithina sithi abantu bezanu ngoba izanu sayibona kudala nje ukuthi hayi beyingena plan of ukuqhubeka lapho abagcine khona nge-liberation struggle. Yebo bayilwile kodwa bahlulekile from the time bethatha ilizwe.
Usenjalo umgcinihlalo webandla lezanu PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi ukutshengisela lokho kwenziwe izalwane zeZimbabwe kwele South Africa abavumelani lakho, ikakhulu ngesikhathi impilo zabantu zisengozini yokuthelelana igciwane le-coronavirus.
If genuinely people would want to see corruption go in Zimbabwe, then corruption will not go as a result of demonstrations, but it goes away.
Labo abafuna inkohlakalo iphele abeze lobufakazi ukuze amasela abotshwe hathi ukutshengisela.
That proves that individuals that are alleged to be undertaking corruption in Zimbabwe are arrested and sent to prison.
Umnumzana Mandaza uthi kabavumelani futhi lenkuthazo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ehle esihlalweni ngoba wakhethwa ngokusemthethweni, kanti futhi bake bazama abanye ukuphikisa lokho umthethwandaba wabachitha. Melesilo 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Silokhu sikudaba lunye ngesizwe okwenzakale ekutshengiseleni okube khona eLondon kwelebhilithani, lapho intatheli zindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisa Sibanda obekhona wakhuluma labakade bebuyile.
Omunye obatshengisele eBhilithani okhulumele intatheli zindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisa Sibanda unkosikazi Mavis Harrison othi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Sylvia Ndlovu laye obetshengisela kulelo lizwe.
Lapha i-solidarity nabanye bonke abantu baseZimbabwe. Mina ngalahlekelwa ngubaba wami wafa ngekurawundi.
Umnumzana Farai Muvuti owebandla leZanu PF uthi akuqondakali okufunwa ngabaphikisayo.
Ukuphambaniswa khona ngama-protesters lava is i-campaign yokuthi iZanu PF must go. That in itself is an incitement because uyazibuza ukuthi akula election, so siyabe sisiya nga.
Akwaziwa okuza kwenzakala kulandela ukutshengisela lokhu emgwaqweni. Udaba lolu oluqoqwe ngu-Ezra Chisa Sibanda lilethulelwa ngu-Gibbs Dube.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Owayengumphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri obhubhe ngolwesithathu ubekiwe namhla emathuneni e-Heroes Acre eHarare kulandela inhlonipho ayiphiweyo nguhulumende yokuba liqhawe lesizwe. Ekhuluma emathuneni la namuhla, umongameli Mnangagwa uthe umoyi umnumzana Shiri wayengumuntu osebenza gadalala njalo wayemanyanisa abantu. Uphinde wakhuthaza abasebenza kwezempilakahle ukuthi babuyele ezibhedlela ukwenzela ukulwisana legcikwane le-COVID-19. Okuyilo athi libulele umnumzana Shiri. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi uyawasekela amazwi kamongameli Mnangagwa ngoba igcikwane le-COVID-19 liyamemetheka.
Imali isize ayenelisi, imali kakhulu imali ephiwa abakhangele ezempilakahle. Kodwa ayisibo futhi uhulumende yena mhlawumbe ukusihlalela kunamizamayo izamayo. Siyakhumbula even ubaba uSrai Masiwa la uyowangenela izamoto enakuphathiswane ukwenzela ukubana kutholakala ukuba kuyini esingakutholela laba abaphethe ezempilakahle. Manje nxa ukhayele kunokubana nxa kungela political motivation phakathi. Mina bengibona ngamba amadokotela labomongikazi sokufikela isikhathi sokuthi nabakhangele impilo more than okuningi lokho. Okunye kulokhu kusetshenziswa kulungiswa akusoze kulunge overnight, but kungalunga kuphela. Kodwa impilo zabantu zizama ukuthi ziphilile ngoba okuyimpilo kusho kungenzeka manje sokukhona ezimbabwe kuqala sasikuzwa ngela abakathi sikubonela kathana, sikubonela kubo Italy, Britani, Spain, America nani. Manje kanti sesikubonela khona napha sibi ngoba sesifunda uzibani esimpazi uzibani ukuthi manje uzibani lasezantu yabo. So kusho ukuthi ngakhale ukubona silensiyomfulensi. Sizama ukuyorasinade ukusenza izimpilo zabantu kulokhu kukhulunyiswana ngoba elisho uhulumende kavalanga kuyona kungasakhulunyiswana. Kuyakhulunyiswana kulungisiswa kuze kufike lapho okuzabangamelo khona. Kodwa kwangathethi aqekelela impilo ngoba ngathethi isihlobo sami osaziyo esizabe sesigula sokunguwe ozabe sigula. Akusengibona kwalo nto engahati sibona lapha sizibe sibona kuma-social media. Kade kuyonso kusenzakala kithi kunathi sokudingakala yokubona ibe khona eduzane sokuyena sincedisana.
Uchaze umufi njengomuntu obebambanisa abantu. Ungathi lokho yiqiniso yini njengoba sibona abanye besithi waphatheka kusehlakalo seGugurawundi njalo ngumuntu owayelochuku?
Akunamuntu ongelambani empilweni yakhe sonke sibe yisisingane oyelake ngalesi esakwenzayo. Kodwa noma sebalisindalo sikwazi ukubana uSawuli wagcina esengufomu kwamele kwamalanga kodwa wahlukumeza amakristu wabulala kona ngokuphela kwakhe. So-ke thina esintwini sithi wasawanaka kithi obukhambile usentungile omunye sithi ukuthiyele uNkulunkulu. Mina kuyele ngakuthi ukuthi hhayi so uNkulunkulu unganijaje uNkulunkulu ngiyojajana.
Lo umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Kuhlelo Woza Friday namuhla sihamba lomculi werumba uMr Bones, yena osanda kwethula ingoma ekhuza abesilisa ukuthi bachiyane lomkhuba wokuhlukuluza abesifazana ezindlini, i-domestic violence. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngugcweleyo.
Mr. Bonzi sizwa esileminyaka mpela isemculweni ihamba leqembu layo legaramtata. Nansi izethula.
Mr. Bones umxolisi isibongo ngesakondlovu konkalange. Ngizalwa eNtoli esigabeni saseGaramtata ePlumtree. Amadlalade engilawo ayi-6 from 2012 nje kuzofika last year.
Uthi ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini into ehluphayo kakhulu eZimbabwe laseSouth Africa lapho acula ekhona, yikho nje ekhuza abesilisa ngalingoma.
Mama, don't you? Don't we love you?
abangathanda ukuthenga umculo wakho Mr. Bones ba uthola njani?
Abafuna ukuthenga amadlalade akhona kakhulu inumber esebenza kakhulu ku WhatsApp ithi +27 71 720 2537. Bebe besilandele ku Facebook page naku Instagram umxolisi Mr. Bones. Ngiyatholakala nje kakhulu ngihleli ngi online kulezo ndawo kakhulu la ku WhatsApp la ngikhona.
Abalandeli ke ungabathiyela wapi amazwi?
UZulu ngamtshela amazwi ukuthi abantu bezama ukulandela imigomo ebekwayo malana lesifo lesesihlasele se-coronavirus ukuthi beziphathe kahle abantu belandele nje bevikele bezama ngazo zonke indlela ukuthi bephephe.
Sibonge ke uMr. Bones ehamba leqembu lakhe leGaramtata. Bobaba induku kayakhe imuzi. Asibathandeni omkethu sibavikele ngaso sonke isikhathi.
Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Likhuphukela yaku nkulungwane ezedlula ezintathu 3092 inani lasebetholakale belegcikwane leCOVID-19 elizweni. Abezomvikela namhlanje bebesenqabela abantu ukungena enzekini yemadolobheni wonke. Hayi ke siliqaba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.